Mangwanana kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 zvita 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira veruzhinji nazvo. Imwewo nyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tichatarisa nyaya yezuva rekrisimisi uye zvinofungwa nevamwe pamusoro pezuva rinokosha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete kwakaziviswa nechitatu neZimbabwe Energy Regulatory Authority nemasenzi maviri hakuna zvikuru zvakunobatsira veruzhinji nazvo sezvo kuri iri diki zvikurusa. Zera yakazivisa kuti mafuta epetro akanga adzikiswa kubva padhora nemasendi makumi mashanu kana kuti US$1.50 kuenda padhora nemasendi makumi mana nemasere kana kuti US$1.48 parita. Mutengo wemafuta edizeri hauna kudzikiswa mumadhora ekuAmerica sezvo wakaramba uri pa US$1.62 parita. Asi wakakwidzwa madhora emunyika kubva paZimbabwe dollars $1,094.04 kuenda pa $1,090.38 parita. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutengo wekuripira kumabhazi kana kugadzirwa kwezvinhu nemakambani ucharamba uri pauri nekuda kwekuti mari yaderedzwa nayo iri pasi.
Kudzikiswa kwemafuta epetro kwataona kwaitwa ne2Cents hakuna efekti yakakura yakunonyanya kuita in terms of kuderedza cost of transport kana even cost of production or even cost of providing mangwa services munyika. Percentage reduction yacho haina kukura zvakanyanya, haisi very significant. Uyo tiri kuona kuti mutengo wedizeri wangoramba uri pawanga uri, hauna kuderera. Kunetsa kuri kuita magetsi pane ino nguva kwaita kuti vanhu vakawanda, even mabhizinesi akawanda angachishandisa majenereta anoshandisa iwana dizeri. Saka zvatoita izvo kuti mitengo yekuproducer zvinhu munyika muekonomi itikwirirei.
Takatarisawo mutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisawo nedzimwe nyika mudunhu reSADC.
Tichitarisawo mitengo yemafuta muZimbabwe nekune dzimwe nyika. So far pane ino nguva kune website inonzi globalpetrolprices.com vanomezha mitengo yemafuta munyika dzese pasi rino rese. Pari zvino average price yepetro globally iri pa$1.28 US dollars, $1.28. Makaona kuna South Africa petro iri kutengeswa ne$1.34. Then opa Zambia petro iri kutengeswa ne average about $1.45. Saka muZimbabwe yedu iri pa$1.48. Zvoreva kuti muregion medu muno muSADC Zimbabwe ndisipa number one in terms of mutengo wepetro kana kuti even mutengo wediesel. Makaona diesel global average price iri pa$1.32. South Africa iri pa$1.50, kuZambia iri pa$1.54, yedu iri pa$1.62. sazvoti in terms of bet petrol ne diesel tri pamsoro munom sadik region
asi zvine zvinokanganisa here iko kuve nemutengo uri pamsoro kudarika dzimwe nyika
zvino affect the cost of doing business is no deredza tingati pachirungu competitiveness uyo zvakare nyaya dze productivity tinonyanya kukonzeresa kuti mitengo ikwire of course mitengo ino affectwa nezviri kuitwa globally nekuti Zimbabwe hatiproduce crude oil tinotenga kune dzimwe nyika saka pane maexternal factors atisingakwanisi kunge tichicontrola but hatiri kuona kuti globally mitengo yemafuta yange yachitidereriwo especially tatasava pakuti the global economy iri murecession iro gore rino saka muzimbabwe tinoona atinoti maduties or even matax atinoita levy pafuel anga akati one day saka ndoma anocontributa kazhinji mukukwira kwemutengo wemafuta muzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika saka zvinotikanganiso in terms of loss of competitiveness yatambotaura zvinova zvaita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira muzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika isipai nyika dzakatikomberedza
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro tabatawo muzvinafundo elliot masocha tikavabvunza kuti zvose zviri kuitwa nehurumende izvi zvakarongeka here hurumende inonzwisisa zvairi kuita here kana kuti hurumende iri kutadza kunzwisisa zvainofanirwa kuva ichiita munyika
vanhu vajairira maitiro avo okuti zvinonaka zvinoirwa vanhu naivo saka ndikouorwiya kwatagara tichitaura kuti huzere uori hunoitwa nenzira yakasiyana-siyana corruption iyo yokupanana zvinhu iyo iyi takamboiwazve ichiita mukurumbira yokupanana mapurasi ikoko kuti vana nhingi ndo vanoawana mapurasi iwayo saka handingamboti kukonewa zvese nokutarisira vanhu pasi vomuzimbabwe kuti avava havana chavanowana isu ngatitange tawana zvakati nokuti tisu pamwe takarwira nyika pamwe kuti tisu tiri kutonga aiwa kuti mutungamiri avapo vanhu kuti hondo inge yakahwinwa ichimurenga vanhu zvekare simba rinobva muvanhu izvi zvayo zveeconomics zvinonzi kwai top down economics zvokuti kwai vari kumusoro ngavagute vari zasi vozoguta kana zichoguta kumusoro hazvisumudzi upfumi hwenyika uri kuzasi uku murombo akariritirwa mari yacho unoisa muikonomi isu tiri kumusoro kunyange tikapuwa mazimari acho tiri muhurumende imomomo hatikwanisi kusumudza upfumi hwenyika nokuti ruzhinji rwezimbabwe ndohuri kutsoka uku kunoda kuriritirwa kuri kuchema magetsi kuri kuchema zhara kuri kuchema mbeu yepfumvudza iyo yevanozenge vondopiwa kapu chete chete tiri kukonewa kusumudza nyika yedu tiri kukonewa kuvaka nyika yedu chatiri kugona chete apaka kuputsa nyika iyi tozopomera dzimwe nyika kuti dzatipa zvirango zvoupfumi isu tichitambisa imwe mari yatinenge tinayo kuti takutokweretesa zvedu umwe munhu mp maminista vati vanoida here kana kuti kuvamanikidzira zvimwe zvinhu zvakaita samaelection atiri kuona mberi uku
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio kwekare neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Nemusi wesvondo vazhinji pasi pose vachange vachicherechedza zuva rekisimusi nenzira dzakasiyana-siyana munyika. Vazhinji vanenge vaine tarisiro nemaonero akasiyana vachipana zvipo vachitandara vachifara uye vachiziva kuti zuva iri rinokosha kuvatendi vechikristu. Evans Zininga weStudio 7 atora nguva yekutaura nevanhu vakawanda kuti tinzwe maonero nezvavanofunga pamusoro pezuva iri.
kwasara mazuva mashoma shoma kuti tisvike muzuva ra 25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi iro rakatangwa mugore ra 336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine akava mambo wekutanga wechiKristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rinokutonga rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kuti ive nezororo reKisimusi rakanaka, asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholidhe yedu yakakura yokuzvo arwa kumwanakomana waMwari Jesu Kristu panguva yeChristmas. Musangano weZNPF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa, kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamuri apenyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Asi ndinokukurudzirai zvekare, takamirira musangano weZNPF kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano. Tinokurudzirai kuti munoregister kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZNPF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vati vachati pamashoko avo eKisimusi, asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rimwe webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero pamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kwamakungwa neizvo zviri munyika yedu, vose vari mumapato akasiyana-siyana. Ndinokuchingamidzai ndichiti muve neChristmas yakanaka negoredzwa rakanaka mumigwagwa. Tifambe takachengetedzwa naMwari, tigofara zvine mwero, asi mugoredzwa ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Kurudziro chedu ndichocho chokuti matambudziko tinoziva aripo akawanda, but mukana wokembera nehama neshamwari wokuzorora. Saka takanokurudzira mamembers edu kwese kwavari nyika yose kuti vaine zvororo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday hurumende inopomera mhosva vari mumabhizimisi ezvezvicherwa ichiti vanoviga migodhi yezvicherwa yavanenge vawana. Izvo inoti zviri kukonzera kurasikirwa kwenyika nemari inoita mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Hurumende inoti izvi zvakonzera kuti idzike mitemo yakaomarara pamwe chete nekuongorora nzvimbo idzi nguva nenguva. Hurumende yamira kupa vanhu magwaro ekuchera zviwanikwa ichiti vanhu vari kuda magwaro awa vawandisa zvisati zvamboonekwa munyika. MuNewsday makare masangano akazvimirira pamwe nemasangano anopikisa anoshora mamiriro akaita zvinhu munyika vachiti zuva rokubatana kana kuti Unity Day harisisina zvarinoreva. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukumisa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uye mukubatanidza vanhu munyika. Zimlive.com rinoti vanhukadzi vaviri vakanga vari mubhazi raibva kusouth africa richienda kuHarare vakapfurwa nembavha mbiri vakafa nezuro munzvimbo iri pakati pemontsole nekranskop mudunhu reLimpopo muSouth Africa. yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasibero ekustudio 7 ndinonzi Tafadzwa Charamba. Ndoda kumbokomendawo panyaya yaComfort Dondo yamuri kutaura nayo. Ari kuti hei, takaona musangano wakaitwa navaBiden vanhukadzi vaiva shoma, saka aida kuti vaite vangani vanhukadzi. Toziva kuti musha mukadzi pakuchengeta mhuri ari mumba achiriritira mhuri achiona kuti vana vapfeke vadyei. Chii chiri kunetsa? Achirayira vana, achikanzera vana kuti vana vaite vana kwavo, vasaita nhubu. Chii chatoda kuti vanhukadzi vanyaita zvigano ndezvei? Vaitadza kuchengeta mhuri mudzimba. Mukadzi kana wangowanawo basa ndizvozvo zvakwana, kwete kuda kupinda kupolitics achingosocializa nevamwe vanhurume. Iya mukadzi wemunhu ari munhu. Mukadzi ngaachengete mhuri. Kubasa hatirambidzi iri, but ngaende kumabasa ari noma anoenderana nekuti uri munhukadzi. Iwo maitoraidza munoda muno magona ii.
Zvakanaka kuti America iprotekte macitizens eZimbabwe ichipa zvirango vari kutonga, asi chinhu chatisiri kunyatsa kuonawo ndechekuti isu vacho vari kuprotektwa kwacho tisu tiri kutambura. America hainei nekutambura kwevanhu neurongo huri muZimbabwe. Vane basa rekungoti marights ngaachengetedzwe, but we know very well kuti nyika dzakatarisana Zimbabwe, vana Russia, vana China, they will never submit to the American demands. They will never. Asi vakakungotambura kwokuti inongoramba iri history yekungonzi zvirango zveupfumi dai America yatibatsira. Chinhu chatofanira kuziva semacitizens eZimbabwe ndechekuti America haikwanisi kuti iuye kuno kuzotonga Zimbabwe. Saka tinofanira kuti tiite zvinhu zvedu tichiziva kuti tichangoramba tiri mazimbabwenzi, dai paive neimwe nzira isiri yemasanctions. Masanctions iwayo ari kuafecta everyone. Ivo vacho vari kunzi vari kupa masanctions vanogara nemaus dollars acho ekuamerica. Vari kunzi ndivari kuprotekta vacho vane zvimaharatige zvisingatengi. Saka mazimbabwenzi, pfungwa yedu ngaibude kunze kwokuti let's not bang our allegiance kuti tikaisa America ndokuti maybe America ikaramba ichiva kumasanctions. Chero vakapa zvakadii, Russia yakapuwa masanctions iri kungoramba ichirova Ukraine. Because haaffecte Putin nevamwe vake, anaaffecta the ordinary people. Ndivachashayiwa zvekudya, ndivachashayiwa mbeu, ichadhura mapurize embeu ari kudhura, fertilizer ari kudhura. Zvese izvozvo zviri kukonzerwa nenyaya idzodzidzi. Saka anongotambura tisu wacho.
Ndikazwa vamangwana vachiti hapana nyika nyangwe ipi zvayo ine kodzero yekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Yes, I agree with you vamangwana. Ko kuzvitonga kuzere kwamuri kutaura kuti imi nevana veZimbabwe takawana kuzvitonga kuzere sinzo kubva muna 1980. Ndiko here kuzvitonga kuzere kwekuti bvisawo munzvimbo yatinogara kuchilonga uko munzvimbo yamadziteteguru edu kuchilonga. Muchitibvisa muchiisa maChina, munoti zviri kutifadza here nai vamangwana? Tiri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda mumasango mamuri kutiisira umu. Is that democracy? Vamangwana, ndipindurei ikaipapo apo.
Ndoda kukurudzira vana vadoko vanenzwa manipinisanopfa, hakunana onai zvakaita upenyu vana vadoko vesanopfa nokumanisanopfa. ZANU-PF haina kunaka. ZANU-PF tisabvuma kushandiswa nezanu-PF. ZANU-PF haisina chuma. Since 1980 ZANU-PF haina zvinhu zvayaita. Yaingodya ufumu wakasiwa nemabhomu chete ndeufumu wayaingonanhasi ndeufumu wairi kungoma. Kuvaka nyika ZANU-PF aivake nyika. Sezvo tiri kunyenga vachiti hei katema yuti hei dhimunangabva wakanaka wakanaka. Hapana chakunaka munhu. Ukazvinzotarira kumupenyu hwako kumba kwako nyange mubhedha chacho hauna. Nyange ukati uroore mukadzi unomutengera unomupfekedze chii haushandi. But unopuwa $10 onzi hamba wanoita mayuth ZANU-PF. Chinhu ZANU-PF yakasunungura nyika. Tinati kusunungura nyika chii? Tinati kusunungura nyika tichitambure. Vakomana mayuth ngatisanyengerwa ZANU-PF vakomana. Ngatione chedza chenyika chakamira sei. Mabasa kuzizini tambo tsachiyam South Africa South Africa yiti kutambura mabasa acho achawanika South Africa kwacho muzimbabwe macho nokuda kwemunhu kuti nongoti idim nangako idim nangako vanaka nzanopiwa hapana kusakanaka munhu hapana chimwe chakamfunaka chinzanopiwa kana kanaka ngachimutsa makambani ngachimutsa zvibhedhlera makiriniki ashande kuzosi mahospitari ose ashande zvive nemushonga zvese zvine zvinhu zvanaka tione kuti idio kanaka
nzvimbo dzakaita sana Petbridge kunana Bulawayo uko kunana Plumtree mabhodha iwaya yatingati ndiwo anenge aine vanhu vakawandisa vanenge vachifamba vachipinda muzimbabwe tine vanhu vaya vanoitwa mahwindo avo vanivo vanozikanwa kuti vananhingina nenhindo vanotozikanwa mapurisa anotovaziva kana kuti vanhu vemutemo vanotoziva kuti apa pabedbridge panananhingi vanoshungurudza vanhu imbavha vanochaja vanhu vachitorera vanhu zvinhu ipo papa vachichaja vanhu mari dzokupenga mapurisa anotozviziva but hapana kana action inomboitawo yekuchengetedzwawo kuti zimbabwe inochengetedzwa vanhu vayo mapurisa edu ngaachengetedzwawo vanhu vavo tiri vanhu venyu mapurisa please tinokumbirawo kuti nzvimbo dzakaita saidzodzo idyara yemapurisa munoziva ane hasha aya asingabhojai dzaya mwaadyara panzvimbo idzodzo pese pamangonzwa motosvika kusiya nhamba dzenzemevakuru vemapurisa kuti panapa mukaona muchishungurudzwa panapa ndifonerei mapurisa kufonerwa pane vanhu vari kushungurudzwa kusikosahonzi uyu neuyu 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 kwainga masiya hiditi nawo unongosvika zvenyu mongosikobirawo mukati mose vanhu vari kukwira uchiona kubirwa kuri kuitwa vanhu mari kudii mongosunga mbavha idzodzo tibatsireiwo ZRP nevanhu vemutemo tibatsireiwo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pabasa yairi kuita yakabatana neaustralia mudunhu reindo-pacific kushandira pamwe kweamerica neaustralia kuri kusimbisa nekuunza kugadzikana nekubudirira munharaunda yeindo-pacific pamusangano wakaitwa pakutanga kwemwedzi uno vamiriri veamerica neaustralia vakabvumirana kuti nharaunda yeindo-pacific inofanira kuramba yakasununguka ine runyararo ichibudirira nekuremekedza miganhu pakati penyika idzi kuti zvinhu zvirambe zvakadai makurukota mana anoti gurukota reamerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaantony blinken gurukota reamerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika valloyd austin gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika reaustralia amai penny wong negurukota rezvekudzivirirwa kweaustralia uye vari mutevedzerizve wemutungamiri wehurumende yeaustralia varichard miles vakazvipira kukurudzira gwara rakasimba uye rinoremekedza mitemo inotambirwa nedzimwe nyika inopa mukana wekugadzirisa zvinhu murugare pasina kumanikidzana uye nyika dzichishanda pamwe chete dzichigadzirisa zvinonetsa pakati padzo nyaya huru yakakurukurwa nemakurukota awa yakanga iri pamusoro pezviri kuitwa nepeople's republic of china iyo iri kukonzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu munharaunda iyi takabvumirana kufambidzana zvakanaka nechina kuti kukwidzana kusapindira mukusawirirana kungavepo vakadaro vablinken vakaenderera mberi vachiti takakurukuravo pamusoro pekurwisa zvipingamupinyi zvinokonzerwa nepeople's republic of china muurongwa hwenyika zhinji kusanganisa kuvhiringa kunoitwa nechina mukufamba kwakasununguka kwengarava mugungwa resouth china sea uye kuedza kwechina kumanikidza kupindudzwa kwemamiriro akaita zvinhu nekuvhiringa runyararo nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza taiwan pamwe nekuedza kwechina kuvhundutsira dzimwe nyika ichishandisa zveupfumi upfumi tinofanira kuchengetedza rugare nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan. America neAustralia dzinoita muonera pamwe mukuti nyika dzemunharaunda iyi dzigara dzichizvitonga dzichironga ramangwana radzo pasina kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa. VaAustin vanoti America neAustralia dzakabatana kuunza nekuchengetedza runyararo nebudiriro munharaunda iyi uye kushanda nedzimwe nyika dzinodawo kuti nharaunda yeIndochina igare yakasununguka. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica, January 6 Committee yakabudisa gwaro rayo zvichitevera kushorefeta kwayakaita zvakaitika musi waJanuary 6, 2021, uye kana paine mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Komiti iyi yakatoendesa gwaro ravo kugweta guru reAmerica ichiti iongorore vaTrump nekuvasungisa. MuAfghanistan, vanhukadzi vari muzvikoro zvepamusoro nevamwe vanoda kuenda kuchikoro vakaratidzira nezuro muguta reKabul vachiti vanoda mikana yekuendavo kuchikoro. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tokupai misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira. Tichatarisa nenyaya yekrisimasi. imwe vonyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande.